Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina, vanhu vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato ezanupf neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa muSouth Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Chikwata chemimhanzi cheUB40 chichange chichiridza kuOld Harareans Sports Club nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vasungwa vanopfuura zviuru zvina kubva mumajeri emunyika, vanhu vazhinji vari kushora vaMnangagwa vachiti mukati mevanhu ava mune mhondi nevanhu vakasungirwa kubata vana chibharo. VaMnangagwa vakashandisa masimba ehofisi yavo kuregerera vasungwa ava, chimwe chezvikonzero chiri chekuti majeri azarisa uyewo kuti hurumende iri kutadza kuchengeta vasungwa vazhinji ava. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyika zhinji dzinoita dzichiregerera vasungwa vanokodzera, sezvo majeri iri iyo nzvimbo inofanirwa kudzidzisa vasungwa kuti vachinje maitiro avo, vachiti zvaitwa izvi zvinoodza mwoyo vanhu vakakanganisirwa. VaMasiye vanoti chimwe chikonzero chekuregererwa kwevasungwa chinogona kuva nekuita vanhu vazhinji vakabudiswa vanhu vakaregererwa mubato riri kutonga.
Famous order i order inopwa ya inotwa na president panguwa nenguwa, and i order inotwa in terms of the Zimbabwean laws, but since time immemorial pakudhara takaona kuti ma order ya kana achiiswa anenge achida kubuditsa vamwe vanhu vanenge vakanangwa nehurumende kana kuti vanenge vakarerekera rimwe divi rehurumende kuti vabuditsiwe. And tinoona zvekare vanhu vachichema-chema kuti vanhu vakaita semarepist, vanhu vakaita sevanhu vanoponda, vanhu vanoonekwa vachibuda zvekare muchizarira nenyaya yeclemency. And zvinhu zvisina kuchinja paclemency yataona yaMnangagwa, yatikuona kuti pane vakunzi vakauraya, pane vakanzi vakarepa vakabuda paclemency, but vamwe vanhu vachisara vanoita senge vane mhosva dzisina kunyanya kuoma sitereki sevanenge vakasungwa under mutemo wePublic Order and Security Act.
Anosarudza vanhu vanoregererwa nomutungamiri wenyika ndiani?
Izvi zvinowanzoitwa nemaprison officers. I think ndini yazoziva hangu kuti pane regwaro rinozobva kana kuti kuna president ivo vane maindividual names, but zvinhu zvokuti kana president vaisa kana clemency order vanozoona nemaongorero emajere vakaita seprisons commission, I think ndivo vanozokama up nelist yevanhu vanenge vachinzi vari kufula under macategories anenge amentionwa muclemency order. Seiyo iyi yatinoona clemency order yaMnangagwa ine handazi macategories aripo ari kunzi vanhu vanokwanisa kuregererwa vachienda, akaita sekuti vana vechidiki vanonzi majuveniles, kana kuti vanhu vane masentences ari below 48 months mwacho vanhu vari kuriliswa vachinzi nemamedical grounds, nevamwe vari kunzi vanenge vari above the age of 6 zvichingodaro zvichingodaro. So I think kana yazoenda kuprisons vanenge vakungotasa macategories iyayo vachingozobudisa vanhu.
Ndizvo zvinoenderana nawo here nedzimwe nyika mukuregerera vasungwa, tichiona sezvo pane vamwe vanonzi vakabata vana chibharo, vamwe imhondi. Chikwata ichi chinokodzera here kuregererwa chichidzorerwa mukati mevanhu mavakapara mhosva dzakaipa kudaro?
Semaonero angu ndoona sekuti maclaimants aya semaitirwa anoitwa muZimbabwe anoita pachirungu defy the whole sense yekuendesa munhu kujere, because kuendesa munhu kujere inyaya yekureforma munhu. And kana pachizoita atingati macategories ekuti munhu anenge achinzi akapomerwa mhosva hombe hombe sterili anobuditswa, pachisara munhu anotoine nyaya isina kana sarukano kana kuti yakaita senge kusungirwa nyaya dzepublic order kana kuti posa. Tinoziva kuti posa mutemo wagara uchishungurudza vanhu, especially vanosapota yatingati opposition muhurumende. But kana takuona zvinokadaro pakuita musarukano wekuti vanova vachisungirwa nyaya yedzematongero enyika vachisara mujere, avo vachinzi vakaponda vanhu, vachirepa vanhu, vachiendesa, vachibudiswa, zvinhu zvinoita defy yatingati the whole aspect yekuti munhu anoenda kujere kunoreformwa kana kuti hurumende inobudisa vanhu zvakadaro. Because inini semaonero angu ndinoona sekuti claimants chaiyo inofanira kuve ichizouya kana paongororwa kuti majere akamira sei, because toziva kuti pane ripoti yakabuda gore rinoi yakaribudiswa nehurumende yeamerica inoona nezvemahuman rights, yanga ine mapeji akawanda nekuwanda enyaya yemaprison conditions nenyaya yekuva overcrowded mumaprisons. Inyaya yekuti hurumende dai yakanyatsokuongorora kana kuti ripoti iyoyo nezvaiitaura yaigona kuuya ine claimants yakanyatsokunaka yaibudisa vanhu vanonzi vaana mhosva dzingakodzere kuti vaende kumajere vachibudiswa, ivo avo vane mhosva dzakasimba kana kuti vane mhosva dzavachiri kusepa dzakaita serepu nemeda, vachizosarawo vachizoita kupedzisa sentence yavo. But semaonero edu ende semaonero atagara achingoona nguva nenguva, maclaimants order achiiswa nehurumende iyoyi, maclaimants order anoiswa ane chinangwa chokuda kuti vamwe vanhu vavo vabude takuda kunangana kumaelections.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nemuvhuro, South Africa Broadcasting Corporation, SABC, yakaratidza firimu pamusoro pemutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa. Firimu iri rinonzi President rakaitwa naCamilla Nielsen wekuDenmark uye rinotsanangura upenyu hwemutungamiri webato reCCC kubva musarudzo dzakaitika mushure mesarudzo dzegore ra2018 idzo dzainzi navachamisa hadzina kuitwa pachekerere. Hurumende yeZimbabwe yakarambidza kuti firimu iri riratidzwe muZimbabwe. Mapato makuru muZimbabwe reZANU-PF neCCC ane maonero akasiyana panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanira kubata chigaro chasachigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora kuti tinze maonero avo.
Vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakafara zvikuru vachikwanisa kuona firimu raPresident Chamisa rinonzi The President, iro rakagadzirwa namuzvare Camilla Nielsen uyo akagadzira rimwe riya rakambonetsa dokumentary rainzi The Democrats. Firimu iri rakanga rambobuda kuno kunana United States nekunana United Kingdom, vari kumusha nekuSouth Africa vakati kweisu tasaririrei, asi rakatakazoona richibuda paSABC3 vanhu vakafara chaizvo.
Munga yeuchidza veruzhinji here kuti rinonyanyotaura nezvei firimu iri?
Firimu iri rinonyatsotsanangudzira vamwe vose vanga vasipo, reuchidza avo vanga varipo muswa August 1 kupondwa kwakaitwa vanhu nyaya iyo yakanyatsoburitswa vakaburitswa zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kurohwa kwavaitwa zvikuru seiwo kwakaburitswa kubirwa kwakaitwa sarudzo dza 2018 navamunangagwa neZANU PF saka rinonyatsotsanangura nekuburitsa zvose izvozvo.
Tinonzwawo kuti rine mubayiro warakahwina parakaburitswa.
Firimu iri rakahwina mubayiro wepasi rose rangaanga rabhanwa muZimbabwe mushure mekunge Mai Nelson Camila vataurira hurumende yeZimbabwe kuti vari kudawo kuti vana veZimbabwe vawane mukana wekuona firimu irori veZimbabwe vakabva vati kana atidi kuti firimu iri rionekwe nevanhu veZimbabwe.
Kuona kwenyu sei rakarambidzwa kuburitswa muZimbabwe?
Izvi takazviona kuti vaizviitira nekuti firimu iri raiburitsa unhubu hwehurumende yeZimbabwe saka havana kufara kuti riburitswe imomo asi takazongoonawo kuti vekuSouth Africa avo vanoremekedza kodzero dzevanhu vakabvumira kuti firimu riburitswe paSABC 3 vana veZimbabwe ruzhinji rurimo muSouth Africa vakariona nevamwe vari muZimbabwe vanoona SABC 3 nevamwe vasingakwanise kuona Zimbabwe Broadcasting Corporation vekunana Plumtree, Victoria Falls, kunana Chiredzi takanzwa vachifara chaizvo nekuti vakazoona chokwadi chakaitika muna 2018.
Vakafanobata chigaro chasachigaro weTriple C muNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mukokeri wenhengo dzedare reparamende dzeZANU PF vapupurai togarepi kuti tinzwewo divi ravo.
Ini handina kuwana mukana wokuona that documentary uye handingazivi zvakaonekwa nevanonzvera zvomutemo kana zvesecurity kuti dokumendari iri ringava rinokonzera kusagadzikana nemirishonga mukati mavanhu vedu veZimbabwe. Isu tiri nyika inochengetedza nokuremekedza mutemo. Kana chandingaita ini chingaitwa noumwe chikaonekwa chisiri chunhu chinotibatanidza savana veZimbabwe, chinovaka runyararo mufaro watinotarisira vana veZimbabwe vese, ini ndinoona kuti vomutemo vanenge vachiita zvakanaka kana kuti iro sangano rinotarisa nokuongorora zvinhu zvakafanana nezvinoiswa pamhepo. Kana rikaona chinoiswa pamhepo chisingavaki zvinotarisirwa kuda nebumbiro romutemo wedu wenyika kana nemitemo mimwe yatinenge tinayo, vane kodzero zvakwazvo kwazvo kuti aiwa ichi chunhu chinonge chaitwa noumwe asi tinoona kuti chine dambudziko pakadai pakadai asingachisashandiswa.
Ko dzimwe nyika dziri kuratidza wani firimu iri vatogarepi saivava vana SABC vekuSouth Africa?
Kuti chazondoiswa kuSouth Africa kune mitemo yavowo kana kuiswa kuSudani kana kune imwe nyika izvo tingazvishupanei nokuti avo vane mitemo yavo uye anoda kuti chiinde ikoko nezvinangwa zvake. Isu seninyika ngatichengetedze mutemo. Vese ava vemapato vanova ivo vanenge vari maauthors emadhokumendari yakafanana naiwawo vanopinda muparlamendi munoitwa mutemo yakafanana naiyoyi asi tinovaona varivo vanotyora mutemo iyoyo vasina kana chiri kumeso kungotyora chete.
Saka toti mashoko enyu imi angavewo yekuti kudii pamusoro pefirimu irori kana zviri mariri?
Hapana chandingataura chakanyanya kunze kwokuti isu senyika ngatirambe takachengetedza zvinokonzera kuti isu senyika tirambe tiri vanhu vakabatana vanorunyararo vanorarama upenyu hwavo tichiteedzera mitemo yedu yatazviitira isu. Vanofunga kuti Zimbabwe ingatongwa ichibva kune imwe nyika. Zvirotoka isu. Nyika ino inotongwa nesu vana veZimbabwe, isu nevayo.
Mukokeri wenhengo dzedare reparamende ZANU PF vapupurai togarepi vange vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chikwata cheku Britain chine mukurumbira chemusambo wereggae UB40 naAli Campbell chakasvika nezuro munyika kuzoridza nhasi manheru kuOld Hararians Sports Club. UB40 iri muchirongwa chayo chekutenderera munharaunda yeAfrica vachiridza munyika dzakasiyana-siyana. Vaimbove maneja wechikwata cheBlack Spirits chaitungamirwa namushakabvu Oliver Mtukudzi, asi vave kushanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Wanyanya vaudza Studio 7 kuti kambani yavo yakaita zvose zvainogona kuti iunze chikwata cheUB40 munyika pakupembererwa kweAfrica Day nhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zvininga weStudio 7.
Vari kutarisirwa kuridza kupi nguva yeveruzhinji vangade kuziva zvimwe zvinhu zvakawanda?
Mutambo uri kuitika paOld Hararians muno muHarare. Kutangana 6 o'clock manheru. Panenge pana anodzisari mwe ndiye anenge achiridzawo ndiyoko opening act. Kuna mikarikwana kuBulawayo and then kwoita chikomana chinonzi Josh MB.
Vanoda kuuya vanotenga kupi matiketi? Zvii zvavanofanirwa kuziva?
Matiketi aripo pane maivi. Pane one ticket unoita $60 nerimwe retiketi reVIP inoita $120. But my ticket actually out of there. But I'm a bunny when you have a change. There will be money on a change. At the moment, I don't want to go to shopping and take two as in there. If I put the bonus of one on a ticket, but one is under two because the balance of the other man of a year for hundreds of the factor on the end of the thing. I'm a ticket after that. You love me.
Vamwe vari kubvunzawo kune vamwe here vaimbiwo vemunyika vachange vachitsigira chikwata ichi?
Kuna anonzi Mimi Tarikwani anoshanda ari kuBulawayo, so akatosvika muno muHarare anenge achiridza. Kwozoita anonzi Josh MB mugari wemuno muZimbabwezvo anenge achiridza. Kwozoita mukomana anonzi Silent Hair anenge achiridzawo zvakare.
Ndopedzisira zvangu nekuti mashoko amunoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe tichitarisana nemutambo uriko.
Mashoko andinokupa kuruzhinji rwekuti mangwana tinozoro reAfrica Day atini mutambo uyu mutambo wekuti tiungane tipemberere Africa, tipemberere kushingana kwatakaita seAfrica. Tinoda kuti vakawanda ruzhinji rwese ngari uye tifarisise chikwama chese.
Avo vanga vari vanoshanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Manyanya vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimLive.com rinoti vashandi veZim Papers kuBulawayo, kusanganisa vatori venhau vemapepanhau eChronicle neSunday News, vari pakuramwa basa zvichitevera kudimburirwa mari nezvimwe zvavanga vachipiwa pamusoro pemihoro yavo. Zim Papers inoti ichadimbura mari inopiwa vatori venhau vanenge vachienda kunze kwenyika, uye Zim Papers haichakwiridziri vanhu pabasa kana kupinza vanhu basa pakambani iyi pari zvino. MuNewsday, sangano rinongorora zvemutemo reVeritas rinopomera hurumende mhosva yekutadza kutevedzera mutemo. mugwaro ravo richangobudiswa Veritas inoti bumbiro remutemo haripi hurumende simba rekumbomisa kushanda kwemutemo kanavo kuregesa vanhu kutevedzera mutemo. Munewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoyambira veruzhinji kuti panzvimbo dzokutarisa voters roll vanhu havakwanisi kunyoresa kuti vagozovhota, vachiti vanoda kunyoresa kuvhota vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzinonyoreswa vanhu kuvhota. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo tautendai nebasa ramunotiitira kutipa news vasingadi kuti tinzwe. Aha, mese zvenyu vashamarariro vekustudio 7 ndokuti makadiko. Aiwa ka koroneri gore redu hatidi kuvapa dzimwe 5 years futi wezi kana tichida isoo kufamba tichitaura tega murodhi nenyaya yenhamo, ende kana tavapa dzimwe 5 ka tichatofamba tichiridza pito yekutambura. Tibatsirei.
Makadiko vashamararo yestudio 7 tsanganisira vateereri. Tiri kuno kujubheki kunoku, takangotaurawo kuti takauya kuno kune nhamo, takanga tichimhanya kunoku, saka tingadzokere kuzimbabwe because yanzi kunde hei havasi kuda maforeners edhudhura watu ready to die do or die. Kana tiri kunoku tichadzoka zvedu kuzimbabwe kana taakuda hedu. Kana zimbabwe yanani tinodzokera kumusha. Kana zimbabwe yanani pane zvinhu hatidzokeri, hapana anofanira kutimanikidza kudzokera. Tinoita zvatinoda nekuti kayatega. Ndiwo mashoko angu chete chete iyayayo ndipa jubheka.
Makadi pano pastudio 7 ndinoitwa mutape ndiri kudurban. Ini ndinoona kuti system yakashandiswa 2008 pana papresidenti waya yakaitika 2008 pakahwina watsvangirai ngaishandiswe iyoyo pari zvino pane maelections atakatarisana nawa, ndokuti president chamisa wapinde nekuti zvazviri open maresults ese aibvati akabudiswa ipapa aibvaiswa pamabhodhi vanhu vese vachizvionera kuti uyu neuyu 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 zvikabva zvakaundwa nyika yese zvikaonekwa kuti ahwina ndiwatsvangirai. Saka iye zvine zvikashandiswa system iyoyo ndinoti president chamisa vanopinda. Ndatenda zvangu.
Mamukase mukoma wandi, mamukasei. Ndichichemo nenyaya yakaitika kuBigTalk mani, nyaya yekukanganisa vanhu vari pamusangano wavo. Ndichichemo chandinacho diva vari vamwe vagona kugadzisa vanhu wavo, vasiyana nevanhu vanozviitira musangano wavo, vazviitire musangano wavo mapedzi.
Inini maonero angu ndinoona sokuti mukosazana magodhonga mahlamu vakanonoka kutaura nyaya yavo yokuti izvo vakarepa vese vasabudiswa. Zvinongozotaura izvezvi ivo vanhu vatoburiswa mumajeri nechekare. Saka handione kuti vanhu vakaburiswa mumajeri vangateererwa futi vachinzidzokai kumajeri nokuti vehoza varatidzira, nokuti vehoza vanyunyuta. Dai vakazvitaura pakatanga kuziviswa kuti vari mumajeri vachabudiswa, dai paripo pavakatanga kutoshambarara vachiti ivo vakarepa nevakadini, tokurudzira hurumende irege kuvabudisa. Saka pari zvino zvinoreva kuti hazvichatoshandi, kwanguva kungotaurawo chete.
Inzwa ikavakomana andambotaurawo panyaya dzebhora, nyaya dzesoka. Isu tiri mayouth tofarira soka, saka studio 7 musarambe maungotaura nyaya dzebhora remuzimbabwe ba. Unombotaurawo bhora rekunana Premier League, Bundesliga, La Liga uko kunana Serie A kuitaly anditika kuti zvinakidze bhozi. Mimi remember kuti pane vamwe vanhu vari kumaruzevha kumamisha vasingakwanisi kupinda paindaneti, ende vasina masatellite dish ekuonawo mabhora naManchester kabati vachitofarirawo matimu iwayayo. Saka munopota muchitiudzawo kuti Man City yaita sei, Man U yaita sei, Chelsea zvose moenda kunana Germany, kunana Bayern Munich, kunana Dortmund, anditika mutiudzawo na PSG muchitiudzawo maresults chero makasapedza nyu zvese, but muchitiudzawo kuti zvakamira seika. Ndofunga zvinonakidza. Studio 7 toida Nelson Chamisa ngapinde, but imi mutiudzawo kuti zvipabhora zvakamira sei, anditika ehe. Kwete zvana Dynamos zvinongotsa Dynamos yadrowa, Highlanders yarohwa, Caps zvinopeka zvakubhohwa manje mabhora zvemuzimbabwe manje.
Makadi pastudio 7 apo. Aya, muri kutigonera, mukutibatira basa. Ndabe muchisimbisa. Chatiri kungoshura ndechekuti uko kumapolice stations kuti uda security isiri yekubirira uku, vanofanira kungwara vakomanawo.
Wete ruhwa ende isusi takatomirira wamunanga wakati sauti tisavu tivote kuvuta kubudisizia munoziya wanoweza nupefu wakutorwara tanga nibaba wacho uyu nhasi ndimugwadi atora nezvekuti endai mutarisa mazita enyu kuvhota through asi kakurwara kacho kana baba wacho ndokaana mugwadi aiwa musha wapararambira group makadii pastudio nemhuri yese yezimbabwe
taida kutaura maringe navamutuli nguva vanenge vatadza kutogadzirisa ikonomi vamunangagwa vakapinda vachiti vari kugadzirisa upfumi hwenyika vaakusiyana nezveupfumi hwenyika vaakuti takarasima kusunga vajobhusikala kuisa mujeri kutenga ndege dzinotyisa dzemhando yepamusoro vachitambisa upfumi hwenyika vanhu vari kuda mabasa munyika havasi kukwanisa kugadzirisa zvakatarisa neruzhinji muzvipatara hamuna mushonga tiri kuti vanhu vari kuda mabasa kwete zvekutengerwa ndege kwete zvekutengerwa mazimota anotyisa kune vatungamiriri vezbc ava takaona vachipiwa mota muzvipatara munofanirwa kuva mune maambulensi kwaakutengwa ndege dzinoita 320 million kutambisa mari yenyika uyu murume uyo atadza kutungamirira nyika uyu izvo zvimari iri kushayiwa simba njuga dzarema ngaabve munangagwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Tina Tena akashaya nezuro. Tina Tena uyo akazvarirwa mudunhu reTennessee muno muAmerica akashayikira pamusha wake kuSwitzerland ava nemakore makumi masere nematatu zvichitevera kurwara kwemakore mazhinji. Tena akatanga kuimba muna 1957. Dzimwe nziyo dzaTina Tena dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Proud Mary, The Best, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do with It, Steamy Window nedzimwe.
Your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than
kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Tina Tena uyo akashaya nezuro What's Love Got to Do with It. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato eZANU PF neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa South Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C Vanessa Chamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.